vechidiki ava vanoti vakaparura chirongwa chekushambadza kunyoresa kuvhota muchikamu chechipiri zvichitevera kukundikana kwakaita Zimbabwe Election Commission kana kuti ZEC kuita basa rayo nemazvo. Vechidiki vanoti vari kuramba vachishambadza uye vachifamba nemakomishina vachinyorera vanhu maafidavits vasina tsamba dzeuchapupu hwepavanogara, izvo zviri kubatsira zviuru nezviuru zvevanhu vari kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Chirongwa ichi chisondorino chakaitwa zvine mutsindo zvichitevera kupinda mudunhu remasungo wakaita sachigaro wechidiki munyika vahepmochidziva, avo vakatenderera misha yose yedhorobha remasungo vachiita basa iri. Vachidziva vanoti vari kufara zvikuru nebasa rekukurudzira vanhu kuti vanyorese mumasvingo.
Chirongwa chiri kutambirwa zvakanaka, vanhu vari kutotsaura ivo kuti ichi ndo chirongwa chamungadai makaita kubva kare. Saka ukasvika kwese kwatiri kusvika, vanhu vari kuti matigonera, nekuti vanhu vanga vakagara kumamisha vachiti ZEC yakati inoda maproof of residence, saka isu hatina kuti kunoina unoregister kuvhota. Zvinoisitawo ine chirongwa tichimobilize vanhu, tine macommissioners edu vatinenge tamobilize vobva vadhindirwa vowana maproof of residence avo voenda vanoregister kuvhota. Ende panyaya iyoyo ndaona ichitambirwa kakawanda, nekuti patapinda muno mumasvingo nezuro chete patakanga tiri pasenda yemtown yatakanga tichimobilize vanhu, takamobilize vanhu vakatora maproof of residence vanodarika 1500 patakasvika ipapo. Saka ndiri kuona kuti zvinhu zviri kutambirwa chaizvo.
Mumwe wevatungamiriri vechidiki mumasvingo vagodfrey kurawo nevanoti chirongwa chavo hachina kubatsira vechidiki voga, asi nevamwe vakuru vakasangana nedambudziko remagwaro anoratidza pavanogara.
So far chirongwa chinenge chichifamba zvakanaka chose. Ndiri kuona vanhu vari kuresponda zvakanyanya, nokuti tikatora chirongwa chise chedu tikati tizivise vanhu vanofanira kunge vachiregesa kuvhota, isu ndiri taona kuti hachina kunyitsanidziswa zvakanaka neZEC. Saka tiri kutora chirongwa chichidziwa nezuva mutauni kumalokesheni kwese, tichikudzira vakuru nevadiki kuti vange vachinyoresa kudi kuvhota.
Sachigaro weMDCT mumasvingo vamuranganwa Chanyau vanoti vanoyemura chirongwa chemusangano wavo, asi vanochema-chema kuti nguva yakatarwa neZEC ishoma kuvanhu sezvo vasina ruzivo nezviri kuitika.
Mobilization taita zvakasimba chaizvo, asi zvatiri kuona ndezvekuti time inogona kuita diki. Vanhu vazhinji havasi kuziva about this exercise biometric voter registration.
Chirongwa chekunyoresa chechikamu chechipiri chiri kuitwa masvingo Chivi South neChivi Central chasara nemazuva mana chete kuti chipeto, apo vanhu vazhinji havasati vanyoresa. Studio 7 yakundikana kubata mukuru weZEC mumasvingo vaZEC Spudurai kuti vatipe huwandu hwevanhu vanyoresa mudunhu rose pari zvino. Asi ZEC inoti pari zvino vanhu vanyoresa munyika yose vanosvika mamiriyoni maviri nechidimbu, asi ZEC inotarisira kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe panopera chirongwa chose chekunyoresa. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.